Manera kana kamuri ya Zimbabwe. Ino is Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 9 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere chaCovid-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndoona sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere chaCovid-19.
Kana emutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission. Commission ichaita saizvozvo yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ecommission ari mubumbiro remutemo.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reDecentry. Nyanzvi munyaya dzeupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kukwira kwehuwando hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa nechirwere chaCovid-19, vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vakawanda vari kuenda kunzvimbo dziri kuwanikwa nhomba vachida kubayiwa nhomba yekutanga, izvo zviri kupa kuti munzvimbo idzi muve nemitsetse mirefu. Mumwe mudzimai angari mumutsetse pachipatara cheParirenyatwa, amai Tsungai Ndonga, vati kuenderera mberi kwechirwere cheCovid-19 ndoko vasunda kuti vatsvage nhomba vasati vabatwa nechirwere ichi.
Ndatoona kuti chirwere ichi chiri kungoramba chichienderera, saka ndatane chungu chaidzo kuda kuda kuti tibayiwe.
Mumwe mukweguru angoda kuzikanwa nezita rekuti vaBernard vati ose munhu akura vakanzwisisa kuti kana vakabatwa nechirwere ichi vabayiwa nhomba vanogona kudzivirira kurasikirwa neupenyu kana marwadzo akanyanya.
Kuona kuti ndiyo nzira chete inoita kuti uzvidzivirire kubva kuCovid or uite mitigate pain iri to do nekurwara neCovid.
Asi vanoleji chakabao avo vanoita basa rekutengesa nyama muHarare vachiwo kubayiwa nhomba ndiyo chete nzira inoita kuti varambe vachiita basa ravo rekutengesa nyama sezvo vachisangana nevanhu vakawanda pazuva rega rega.
Pakudeliver maproducts edu togona kusangana nevahehodzi kana neCovid hozonibvunza kuti wai muri kufamba muchakura chikafu at the same time hamuna kuvhakisinetwa. Ndizvo ndituma ndite sei.
Chitambira mamiriyoni maviri nhomba yeSinovac neZuro, mutevedzeri wegurukota rezveutano vaJohn Mangwiro vakati hurumende iri kufara neuwandu hwevanhu vava kutsvaga nhomba. VaMangwiro vakatiwo pavakatenderera kunzvimbo dzakasiyana siyana munyika vaiona mitsetse mirefu yevanhu vaida kubayiwa nhomba.
Arume zuro ayo datiri kumash west kona kuine mitsetse yakakura ivo nemuno muHarare mitsetse yakakura maZimbabwenzi ari kuona kuti nhomba iri kubetsera.
Nyanzvi mune zveutano hweruzhinji amai Muchamukamuri vati shoko rekudzivirira rakatekeshera nyika yese ndobva rabatika zvakanaka izvo zvoita kuti vanhu vakawanda vatsvage nhomba.
Ndoona sekuti kukwira kwenhamba yevanhu vari kubatwa neutachiwana hweCovid-19 uye nekushambadzirwa kwazviri kuita kuti vanhu vari kubatwa vawanda uye vari kufa vawanda kwaita kuti vanhu vavhunduke uye vade kunorapwa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu vatanhatu kana kuti 56 vakafa nechirwere cheCovid-19 izvo zvakasvitsa vanhu vafa nechirwere ichi pazviuru zviviri nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 2029. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yese vave zviuru makumi matanhatu nezviviri nemazana matatu nemakumi masere navatatu kana kuti 62,383 zvichitevera kubatwa kuvanhu zviuru zviviri nezana nemakumi mashanu nevatanhatu kana 2,156 nezuro wakare. Kusvika zuro hurumende inoti vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yeCOVID-19 vakange vave zviuru mazana masere nemakumi mana nezvisere nemazana masere nevasere 848,808. Vanhu vabaiwa nhomba dzose dziri mbiri vave zviuru mazana mashanu ane makumi masere nezvina nemazana manomwe nemakumi manomwe kana kuti 584,770. Uwandu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere ichi chisaramba chichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Weta rinorwira kodzero dzevanhu amai Beatrice Mutetwa vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reThe Century iro rakaburitsa uori hunonzi huri kuitwa nechipangamazano chemutungamiri wenyika uye vari vehukama navaEmerson Munangagwa vakuda tagwirei. Godfrey Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yavo kuzaki amai Mutetwa vanoti gwaro reThe Century iro rave nenguva richiburitswa mumapepanhau nemadande mutande rine nyaya dzekuti panogona kunge pachiitwa uori, kusabhadhara mitero, kutyorwa kwemitemo yenyika, kubiwa kwemari nechimwe chikiribidi pamabhizimisi avatagirei. Amai Mutetwa vati nyaya idzi dzinokodzera kuongororwa zvakadzama neZAC. Amai Mutetwa vaendesa gwaro iri kuZAC vachiti inogona kunge isina kuriona uye vatiwo sezvo komisheni iyi iyo inopiwa simba nebumbiro remutemo kuongorora uori inofanira kutuma mukuru wemapurisa Commissioner General of Police kuti vaongorore uori hunotyisa hunonzi hwakaitwa nemakambani avatagirei mugwaro reThe Century. Amai Mutetwa vati havasi kuzoenda kumapurisa, paramende kana sangano ripi zvaro pamusoro penyaya iyi vachiti ZAC ndiyo ine simba rekuongorora nyaya dzakadai.
ZAC is the highest possible body, so
ZAC ndiyo inokodzera kuita basa iri, ine simba rekutuma mamwe mapazi kuti aibatsire.
I'm not gonna ask anyone else.
Mutauriri weZAC Commissioner John Makamure vati kana amai Mutetwa vanyorera kuZAC vachaongorora gwaro ravo vachitevedza bumbiro remutemo yenyika.
Kana Mutetwa vanyorera kuZimbabwe Anti-Corruption Commission, komishoni ichaita saizvozvo, yozotora matanho ainotora aifunga kuti ndiwo akakodzera zvichienderana nemabasa ekomisheni ari mubumbiro remutemo.
Ikomisheni yakaumbwa nebumbiro remutemo yenyika uye mamwe mabasa ekomisheni iyi ainopiwa pasi pesection 55 yebumbiro anosanganisira kudzivirira uori, chitsotsi, kusashandiswa zvakanaka kwemari muhurumende, makambani ayo kana makambani akazvimirira, rimwe basa reZAC kutambira zvichemo kubva kune veruzhinji nekutora matanho anokodzera, pamwe nekutuma mapurisa kuti aongorore nyaya dzeuori, pamwe nekuendesa nyaya dzeuori kumuchuchusi wehurumende kuti vanenge vachipomerwa uori vaendeswe kumatare edzimhosva. Gwaro reThe Century rinoti vatagirei avo vane makambani anodarika makumi mana muno nekunze vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende nemakambani ayo kusanganisira mahofisi emutungamiri wenyika zvisina kujeka. Rinotiwo panogona kunge pari kutyorwa mutemo, izvo zviri kuita kuti nyika irasikirwe nemari yakawanda. Vatagirei vanonzi vanopiwa basa nehurumende munyaya dzekurima, dzekutenga mafuta nekupiwa mikana yekutenga migodhi nemakambani zvisina kujeka. The Century inoti hurumende nemasangano akaita seZAC anofanira kuongorora mabhizinisi avatagirei, asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vati havaoni zvichiitika nekuti vatagirei vanoshanda nevakuru vakuru muhurumende.
Tinoti ukama hwavanenge vaina nevari muhurumende hwakanyanya simba zvokuti vari muhurumende havana zvavarikukwanisa kuita nekuti vanenge vaine zvavari kuita zvakavanzika zvakawanda wanda zviri kudetsera kana zviri kubatsira kuti ivo vari mumasimba varambe varipo.
Vatiwo handivatadzirei chete vachiti pane vamwe vana muzvina bhizimisi vakaita sava Billy Rotenberg avo vanoshandawo nehurumende nenzira dzisina kujeka. Matsambambozha akaburiswa nethe Sentry anoratidza kuti vamunangagwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Manguja vanhu vanoziva zviri kuitwa navatagirei, asi vamanguja vakaudza Studio 7 kuti havana zvavanoziva nezviri kuitwa navatagirei. Vamunangagwa havasati vabuda pachena vachipadivi ravo pane zviri kuitwa navatagirei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dare repamusoro rarasa chikumbiro chevaimbo vemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma chekuti dare iri rimise kusungwa kwavo vachikandwa mujeri kuitira kuti vapike mutongo wavakapiwa nedare reConstitutional Court mwedzi wapfuura. More Blessing Munjoma anotipanya iye.
Dare remuPetersburg raramba kutambira chikumbiro chavaZuma richiti kurwara kwavakataura kune unotsigira izvi mugwaro ravo. Magweta ehurumende akanga apikisa achiti vaZuma vafanire kunzwirwa tsitsi sezvo vachityora mitemo yenyika. Mutauriri weZuma Foundation Muzwane Lemanyi audza vatori venhau nhasi kuti kutadza kubudirira kwavaZuma pachikumbiro chavo hazvina zvakanyanya nyaza zvinoreva sezvo vaZuma vakazvipira kumapurisa nemusi wechitatu manheru. Nhasi vatsigiri vavaZuma vange vachiratidzira kusafara kwavo nemutongo uyu muguta reDurban nePietermaritzburg. Vazhinji vavo vange vachivhara migwagwa, kupisa matai, kutema dzimotikari pamwe nekurasa marara mumigwagwa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana paine vasungwa zvichitevera mirizhonga iyi. Zvichakadaro hurumende yeSouth Africa nezuro yakadzosa zvechisimba kuZimbabwe zvizvarwa zveZimbabwe mazana maviri nemakumi maviri zvanga zviri panzvimbo inochengeterwa vapoteri yeLindela Detention Center. Vanhu ava vanosanganisira makoronyera vasina magwaro uyewo nevakange vambopiwa mvumo yekupinda muSouth Africa asi vakazogarisa munyika iyi. Mukuru wepamahofisi emuzinda weZimbabwe muJohannesburg amai Melody Chaurura vanoti hurumende yeSouth Africa inodzisira kumusha vanhu vanosvika zana pavhiki rega rega asi haina kukwanisa kuita izvi kwemavhiki maviri apfuura nekuda kwezviminga mupini zvakasiyana siyana. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vati sangano ravo riri kushushikana zvikuru nemuitiro wehurumende yeSouth Africa wekushungurudza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kazhinji South Africa kana ichiita madeportations inoita sokuti akangonangana namaZimbabweans kashoma kuva kuti vedzimwe nyika vari kudzosekwa kunyika dzavo.
Vashumba vati dai South Africa yambomira kudzora vanhu panguva ino yechirwere checovid-19
tatichingotarisira kutiwo zvinhu zvidzikame vambomira kudipota vanhu nokuti ipapo ndopakaoma zvinowedza kuti chigwere chi one disease.
Nengo ye Zimbabwe Migrant Support Network vaShelton Chiangwa vati South Africa ndiyo isingade kupa vanhu ava magwaro.
Tine kushushikana kukuru nema deportations arikuramba achiitwa. Hurumende ye South Africa ndiyo irikukonzeresa kuti vanhu vagare munyika muno vasina magwaro akanaka kana kuti vanhu vatendero kugara munyika. Nokuda kwekuti bazi ravo reHome Affairs harisi kubatsira vanhu kuti vagone kuwana magwaro aya. Vanhu vazhinji vari kuapply for asylum asi havasikukwanisa sana kuti marefugee center vakavharwa uye mapermits hakuna.
Asi kudzoswa kwevanhu ava kunoitika mushure mokunge South Africa yazivisa kuti vose vakashanya vane magwaro asingachashandi kubva musi waChivabvu 30 vakange vapiwa mvumo yekugara munyika kwemwedzi mitatu kuvanhu vakatadza kubuda munyika panguva yelockdown yekutanga. Ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Y Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Professor Chitambara, vanoti kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles nekambani yenharembozha yeEconet Wireless nezvikamu makumi maviri kubva muzana kutanga nezuro kuchakanganisa mashandiro emabhizimusi pamwe nedzidzo yevana vechikoro vari kudzidza vachishandisa dande mutande. Dr. Chitambara vanoti nekuda kwecovid-19 vashandi vakawanda vave kushandira kudzimba, izvo zvinoita kuti vashandise masaisai akawanda, uyewo zvikoro zvizhinji zvave kuitisa zvidzidzo zvepadande mutande. Asi Econet Wireless inoti yakamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti irambe ichishanda. Semuenzaniso, mutengo wekushandisa nharembozha kwemaminitsi maviri wakakwira kubva pamadhora emunyika masere nemasendi makumi mana kuenda pamadhora gumi. Masaisai eWi-Fi emwedzi wese kana kuti private Wi-Fi ine 50 gigabytes akakwirawo kubva pamari yemunyika inoita zviuru zvina nemazana masere emadhora kana kuti $4,800 kuenda pazviuru zvitanhatu nemazana maviri nemakumi mana emadhora kana kuti $6,240. Mabhandura anoshandiswa nevanoita zvidzidzo zvepadande mutande kana kuti 10 gigabyte e-learning bundle anokwana mwedzi wese akakwira kuenda pa$2,240 kubva pa$1,720. Ngatinzwe hurukuro yataita naDr. Chitambara.
Kukwidzwa kwemitengo yedata kwaitwa neEconet kunoafekta zvemabhizimusi zvamunoziva mabhizinesi akawanda nenyaya yecovid-19 nemarestrictions aripo vari kushandira vari kudzimba. Vanhu vakawanda vari kushanda vari kudzimba, saka vanenge vachida data kuti vange vachishanda virtually. Saka kukwira kwemitengo uku kunoita kutiwo pave nekukwira kweatingati maoperating costswo zvakare emabhizinesi akawanda ayo ane vashandi vari kushanda vari kudzimba. Uyewo zvakare makawana even kuzvikoro chaiko zvikoro zvakawanda zvaane blended learning approach yekuti vanenge vachinyanya kushandisa pari zvino zvikoro zvakavharwa vari kushandisa mavirtual learning platforms anenge achishandisawo data zvakare.
Saka zvinovakanganisa nenzira ipi, Dr. Chitambara?
Zvinovaafekta vadzidzi uye zvinoita kuti dzinguva vamwe vatadze kunge vachiwana mikana iyoyo nekuti madata cost anga agara atori pamusoro.
Asika iwe Econet Wireless iri kuti yamanikidzwa kutora danho iri nekuda kwekukwira kwemutengo wekuti inge ichirarama sekambani, uyewo vari kuti mari idzodzo kana kuti zvikamu zvavakakwidza nazvo zvitori pasi pezvikamu zvakapasiswa nePortras, munoti?
Hongu zvinonzwisisika kutiwo veEconet vari kutraya kuzvikavhawo in terms of my rising operating costs awo iwo, but mitengo yezvinhu mitengo yedata yanga yagara itori pamusoro zvachiita kuti vanhu vakawanda even vana vechikoro vatadze kunge vachidzidza zvakanaka truma iwo mavirtual learning platforms anenge achida data ya. Saka zvinongoita kuti zvinhu zvizhinji zvopedzera zvakukwira nekuti zvakuwedzerawo mitengo macost emabhizinesi akawanda anga ari kushandisa data mumaoperations avo.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara vari parunhare muHarare neStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Apo South Sudan yasvitsa makore gumi yava nekuzvitonga, sangano reUnited Nations Refugee Agency riri kukurudzira nyika dzepasi rose kuti dzirambe dzichibatsira nyika diki iyi pasi rose munyaya dzekuzvitonga, richiti mamiriro akaita zvinhu muSouth Sudan munongedzo mukuru wemukana wekuva nerakanaka remangwana revanhu vemunyika iyi avo vari parimhananzombe. Kwemakore gumi apfuura, South Sudan yagara iine mhirizhonga, mazana ezviuru zvevanhu afa, uye nyika ine uwandu hwakakurisa muAfrica yose kuva nevanhu vasina pekugara. Rwanda inoti iri kutumira mauto chiuru chimwe chete kuCabo Delgado kumaodzanyemba kweMozambique kuitira kuti anobatsira kurwisa vakapfurikidza mwero vechi Islam vari kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. Izvi zvaburiswa padande mutande rehurumende yekuRwanda nhasi. Hurumende yemuRwanda yati mauto ayo achabatana nemauto emuMozambique pamwe nemauto enyika dzemuSadik mukubatsira kuunza runyararo muMozambique. Munhau dzemitambo, Zimbabwe yarwisa semvunda nhasi mumutambo wayo neMalawi Makunda neCOSAFA Cup muSouth Africa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors nhasi masikati adzoka kubva mukutungamirwa 2-0 ndokuita mangange 2-2 nemaFlames eMalawi, izvo zvasiya vachiri nemukana wekuenderera mberi nemakundano aya. MaWarriors atatarika muchikamu chekutanga ndokutungamirwa nezvibodzwa zvabva kuna Kuda Muyama naShumaka Kuali. Asi Zimbabwe yadzoka zvakasimba muchikamu chechipiri chemutambo uyu ndokukandawo zvibodzwa zviviri zvabva kuna Blessing Sarupinda na Ben Musaka. Asi murairidzi wavo Zidraviko Logarusik anoti vari kunetseka kutamba sechikwata nekuti vatambi ava vagarisa vasina kupinda munhandare nekumiswa kwemitambo munyika nemhaka yeCOVID-19 kubva muna 2019. Zimbabwe yave nemapoints maviri kubva mumitambo miviri zvekuti inoda mapoints mana mumitambo miviri yasara kuti ipinde masemifinari. Zimbabwe iri kusangana neNamibia nesondo ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neSenegal nechipiri sondo rinouya. Mune imwe nyaya yaunza mutauro mukuru munyika, vateveri vemitambo vari kurwadzikana zvikuru neuwandu hwevatungamiri vemitambo vari kuenda kuma 2021 Olympic Games kuTokyo kudarika vatambi vacho. Zimbabwe Olympic Committee inoti iri kuenda nevatungamiri 13, vatambi vashanu chete ndivo vari kumakundano aya ayo ari kutanga musi wa23 Chikunguru. Vatungamiri ava vanosanganisira vana veZimbabwe Olympic Committee, mumwe chete weSport and Recreation Commission, vatatu vehurumende kusanganisira gurukota rezvemitambo uye vari nhengo yeInternational Olympic Committee muzare Kesti Coventry nemunyori wavo. Murairidzi wemutambo webasketball Edmond Mchetwa anoti zvinoshoresa kutakura veruzhinji vezvematongerwo enyika kuti siwa vatambi vacho.
Vanoita zvematongerwo enyika vafanira kutowanika vachiwanika vachipindira nyaya zvemitambo kana kutravela nawo. Zvinhu zvesipoti ngazvive zvekusipoti.
Aka hakati kekutanga chikwata chemitambo chichizara vehurumende. Muna 2019 makurukota matatu muzare yeukai Simba neGavi, amai Priscilla Mupumira naamai Tembiso Nyoni nevamwe vakuru vehurumende vaive pachikwata chakapamba nevasikana veNetball kuenda kuWorld Cup kuEngland. Vamwe vasikana vaive vabatsira chikwata ichi kubudirira kuenda kuEngland vakasiiwa kumba. Nengo yeparamende yeguta reNorton uyezve vaimbotamba rugby pamwe nekutungamira nhabhu vaTemba Muliswa vanoti kutambisa mari kutakura gurosusu revatungamiri kumaOlympic Games panzvimbo yekuwedzera vatambi. VaMuliswa vanoti mari iri kushandiswa yekubhadharira vatungamiri ava yaifanira kushandiswa kusimudzira mitambo mune vechidiki kana kuisa mugadziriro yevatambi vari kunokwikwidza.
Kutambisa mari chaiko hazviite uhori husina basa. Kutambisa mari ngatiise mari kubudiriro yesipoti kubva pasi.
Asi gwaro rabva kuZimbabwe Olympic Committee rinoti hapana kukanganiswa kwaitwa sezvo vamwe vatungamiri ava vari kuenda kumitambo iyi vakakukwa neve IOC. Gwaro iri rinoti rwendo rweZimbabwe chairwo rune vatambi vashanu nevarairidzi mamaneja nevehutano vasere. Aka kave kegumi nerimwe chete Zimbabwe ichikwikwidza kumakundano epasi rese aya kubvira muna 1980 apo Zimbabwe yakatenderwa kukwikwidza nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa anoti 909 a.m. 4930-6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazwa ose. Munokwanisa kugonzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 4930-6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Bazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika richangobva kuparura gwaro raro rechimakumi maviri netatu rinotaura pamusoro penyaya yekusununguka kwezvitendero pasi rose. Mukuru wezvitendero mubazi iri vaDaniel Nadell vanoti gwaro ravo rinoratidza kuzvipira kwakasimba kweAmerica mukusimudzira nekudzivirira rusununguko rwezvitendero zvepasi rose. Izvi zvakakosha kuti zvitevedzwe, vanodaro vaNadal. Isu seAmerica tinobatsirwa zvikuru nebumbiro redu remitemo rinopa vanhu vemunyika medu mukana wekutsigira zvitendero zvavanoda, saka tinoda kuti izvi zviitwe pasi rose. Semuenzaniso takaona kuti kujinyirira nekupomera mhosva vanotaura nezvechitendero haisi nzira yakanaka yekusimudzira kugarisana kwakanaka nekuwirirana pamusoro pezvitendero. Vanadao vanodaro. Kunyangwe hazvo kune mitemo yakanyanya kuipa, tinonetsekanawo nemitemo inovavarira kudzora kugona kwemunhu kupfeka kana kusapfeka zvipfeko zvechitendero kana zviratidzo kana mitemo inotendeutsa kana kudzora kugona kwevabereki kupa dzidziso yezvechitendero kuvana vavo. Vanadao vanoti chokwadi ndechekuti mutemo wakanyanyisa wehurumende muzvitendero unoparadzanisa vagari kubva kuhurumende dzavo uye unowedzera mukana wemhirizhonga. Vanadao vanoti dzimwe hurumende dzinotonga nechisimba munyika zhinji dziri kuramba dzichimanikidza vanhu kuburikidza nemitemo yekunyoresa kana kurambidza zvigadzirwa zvechitendero. Iye zvino tave kuona zvakawedzerwa hurumende dzichishandisa nzira imwe cheteyo padande mutande apo vakuru vakuru vanonyatso tarisa nekutsoropodza zvitendero padande mutande uye kusunga kana kushungurudza avo vanotaura nezvechitendero. Vanadao vanoyambira kuti pasi rose rinofanirwa kuramba rakangwarira nzira zhinji dzinoshandiswa kutangwa kweutsinye muchivande pasi rose. Mumakore mashoma apfuura takaona kuurayiwa kwevanhu kuchamhembe kweIraq nemuSyria kwakaitwa nevanopfurikidza mwero vakaita seISIS avo vairwisa maKristu nevamwe nezvimwe zvitendero nemadzinza. Takaona utsinye hwakawanda hwakaitwa nemauto ekubhema achirwisa verudzi rweRohingya. KuChina hurumende iri kupara mhosva dzinopesana nevanhu nekuuraya marudzi zvakanangana nemaMuslim aiguha nenhengo dzemamwe mapoka edzinza dzezvitendero muXinjiang. America yakazvipira kushandisa nzira dzakasiyana-siyana uye dzakanaka nedzimwe dzakaoma mukusimudzira rusununguko rwezvitendero, vanodaro vaNadao. Kune vanhu vakawanda vanobva kunyika dzakasiyana-siyana pasi rose vane nyaya dzavo dziri mugwaro redu. Mashoko edu nhasi ndeyekuti tiri kukuonai, tiri kukunzwai, uye hatizi kuzozorora kusvika mumwe nemumwe wenyu asununguka uye achirarama upenyu hwake zvine chiremerera pamwe nerunyararo. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Vanhu vakawanda munyika vava kuita chamuramba mhuru vachienda kunzvimbo dziri kubayirwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu, amai Beatrice Mutetwa, vanoudza zviri pamutemo Zimbabwe Anti-Corruption Commission kuti inofanirwa kuongorora zvakaburitswa mugwaro reDecentry. Nyanzvi munyaya dzehupfumi dzotaura zvinoreva kukwidzwa kwemutengo wekushandisa nharembozha pamwe nemasaisai kana kuti data bundles. tabatashika kumagumwe echirongwa chedu chanasi iwa inesu zakare mangwana kana mchida utitumira tamba mboja zitumire iku studio7@voanews.com mwenu kwanisa ukunzwa na uzedupa www.voashona.com inendini jonga kandemi irindri mu Washington DC.